Nyaya iyi yanga ichifanira kunzwikwa nechikwata chevatongi vatatu vakapiwa nyaya iyi nemukuru wevatongi vedare repamusoro kuti vanzwe chikumbiro ichi, asi umwe wevatongi ava vawebsite Namhora vageza maoko avo panyaya iyi. Izvi zvinotevera chikumbiro chasvitswa kudare negweta ravamusa Kika, avo vakasvitsa chikumbiro ichi kudare advocate Tavani Mpofu chekuti vaChinamhora vazvibvise munyaya iyi sezvo vakaita musangano nemunyori wemujudicial services commission vaWalter Chikwana nemuvhuro Svondo Rino. Iwo vachikwana navaChinamhora vachiziva kuti Judicial Services Commission yakadomwa mumapepa ari pamberi pedare. Mushure mekugeza maoko kwaita vaChinamhora panyaya iyi, gweta ravamalava advocate Louis Uriri vasvitsawo chikumbiro chekuti nyaya iyi isaenderere mberi nevatongi vaviri, asi vatongi ava amai Emitsanga naamai Sylvia Chirau Mugomba vatura mutongo wekuti hapana chinovatadzisa kunzwa nyaya iyi sezvo nyaya dzakadai dzichigara dzichingonzwikwa kana nemutongi mumwe chete. Mukusvitsa chikumbiro kudare chekuti vamalava vanzi vakazvidza dare, advocate Mpofu vati vamalava vakazvidza dare nekusatevedzera zvakanga zvaturwa nedare kuti vakanga vasisiri mukuru wevatongi munyika kubva musi waChivabvu 15 pavakasvitsa makore makumi manomwe kubudikidza nekuenda kubasa kwavari kuita. Ipo paine mutongo wakadai, vamupofu vatiwo mutongo wakaturwa nedare wakanyorwa pasina kupokana nawo sezvo vamalava vasina kuisa mapepa ekupikisa nyaya iyi kudare, uye mutongo wakaturwa nedare mutongo usingachinjike kana kuti declarata. As advocate Uriri vati mutongo uyu uri kupikiswa mudare reSupreme Court zvichireva kuti mutongo uyu wakabva wasendekwa parutivi nekukwidzwa kwakaitwa nyaya iyi kudare reSupreme Court, vachiti izvi zvinoreva kuti mutongo uyu hauchashande kunze kwekunge nyaya yakakwidzwa kudare repamusorosoro reSupreme Court yaraswa. Gweta regurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi vati Mbinkosi Magwaliba vati mutongo wakaturwa nedare repamusoro hauna zvawakarambidza vamalava kuti vasaite, saka nokudaro havanganzi vakazvidza dare. Amai Tsangana amai Chirau Mugomba vati vachatora mutongo wavo panyaya iyi rimwe zuva. Zvichakadai, pane vatongi vatanhatu vatoreswa mhiko nhasi kuve vatongi vedare repamusorosoro reSupreme Court vanoti vaGeorge Weshe, avo vanga vari mutungamiri wevatongi vedare repamusoro reHigh Court, amai Felicitas Chatukuta, vaSame Okudya, vaJoseph Musakwa, vaAlphas Chitakunye naamai Hlekani Mwayera. Vatongi ava vatora mhiko pamberi pemutevedzeri wemukuru wevatongi munyika amai Elizabeth Gwaunza pachiitiko chaitwa vamalava vasipo. Munyori mubazi rezvemitemo amai Virginia Mabhiza vati kugadzwa kwaitwa vatongi ava kuchaita kuti nyaya dzikurumidze kufamba mumatare.
Izvi zvakatinakira isusu pakuti tine nyaya dzakawanda dziri kudare reSupreme Court, uyezve vatongi vedu vanga vasara vashoma mushure mokunge vamwe vavo vakasimudzirwa vachiiswa kudare guru reConstitutional Court. Saka izvi zvinoreva izvo kuti maoko awanda, basa richaitwa nevanhu vakawanda, zvichipawo mukana kuvanhu veZimbabwe wokuti nyaya dzavo dzitongwe nenguva pfupi pasina kunyanya kurebesa nyaya dzisati dzapinda mumatare.
Amai Mabhiza vatiwo kusavepo kwavamalava hakureve kuti vanga vasiri pabasa.
Hongu mukuru wevatongi watinoti Chief Justice vanga vasipo pachirongwa chanhasi, asi izvi hazvirevi izvo kuti havaziri pabasa. Varipo pabasa, mutemo unovabvumira kusarudza any senior judge, most senior judge, watingati mutevedzeri wavo, kuti havabatire basa kana vachinge vasingakwanisi kuvepo panguva inenge ichiitika basa racho. Saka constitution yedu inotova negwaro pasection 185 subsection 2 rinotobvumidza kuti zvinhu zvakadai zviitike. Saka hazvirevi kwete kuti Chief Justice havasi pabasa, vatoripo pabasa, uyezve mutemo hawo vasungiri kupa chikonzero chokuti sei vapa mudiki wavo kuti avabatire basa panguva iyoyo.
Asi advocate Mpofu vaudza dare repamusoro kuti nekusaenda kwavaita pakutora mhiko kwaitwa nevatongi ava nhasi hapana changa chitadza vamalava kutevedzera zvakanga zvaturwa nedare kuti vakange vasisiri mukuru wevatongi munyika. Vatongi vatoreswa mhiko nhasi ava ndivo vakatarisirwa kunzwa chikumbiro chakasvitswa kudare reSupreme Court nehurumende chekuti mutongo wekuendesa vamalava kumudya ndigere uraswe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.